inini mure Zimbabwe ndirikuti mutambe mugwinyawo 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister and then ndiri kunyanya kukurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovota oza kuti uri kuvhotera wakanaga papa, but chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndo zvichaita kuti chii vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema, ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister
vechidiki sekutaura kwamaita, pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota, sarudzo dzacho dzinombobirirwa, hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo, I think pane malessons atadzidza for all these years kuti zanu iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti this time around we have short changed them. So vanhu havangangotangi ngoti zano inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati aiwa, musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei, ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vadi vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varingoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndirokurudzira kuti aiwa, haikona ingoramwa, endai munoregister. Kana maregister toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite, mune chivimbo here chekuti mubatanidzwa wenyu weMDC Alliance unobudirira?
The MDC Alliance ndo chete platform yatinayo yokuumbaridza munhu wese, because haisi yeMDC, ndeyevanhu veZimbabwe. Kubatanidzwa kwatiri kuita, convergence yatiri kuita, it cuts across nyaya dzemapolitical parties. Of course kune mapolitical parties akabatana mubatanidzwawo, but tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi, mastudents, mavendors, munhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance, because kusaita behind the alliance what it means zvinozva zvinongoreva ndezvongoti mune mati zvanungaidzokere zvayo manje hanizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa wayo vatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana, tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patichasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza uku even further kumeka shuwa kuti chii taita concretize basa. But ndo chimwe chete chiripo, pane chimwe chii, either vanhu vanoda kusapota ZANU-PF oro vanoda kusapota an alliance of all opposition parties.
Imwewo nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamai Kupe vachamisana vamudzuri, vanofanira kushanda vese sei?
Nai Zulu, zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo, musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear, une constitution and iyo vanozviziva vamuri kutaura ivavo kuti anenge achifanira kuita acting
ndiani apa, ndimai Kupe?
Aiwa, but ko ndingada kuti nditaure kuti ndimai ani, ndiani Iyo wanoziziwa ndakuudza kuti iyo vari vatatu wanoziziwa kuti ndiani anofanira kunge achiexpect. Enda havafani kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki. Pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota. Taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona sei nyaya iyi?
Aiwa, ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa, whether vabereki vake vakadii, as long as ari muZimbabwean, ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzekuti ane kodzero ndiani, asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naye vana chombo vachikuda kutraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro. And I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani ndiani. I'm sure we'll be able to sort out that.